Zvino hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe nokuti zvikoro zvichivhurwa mangwana. Tine dambudziko rekuti varayiridzi ndovaya vasina kupuwa mari dzakafanana navamwe vakaita samasoja nemanesi nemapurisa. Saka shungu dzokuti vanotanga basa havana nokuti mari yavo ishoma. Zvinhu zviri kukwira zvikuru kwazvo, zvinhu zvese mabasic commodities akakwira, mari yavo yavanotambira vari kunhonga svose nomuromo. Tichakadaro zvekare, munoziva kuti kotoro rechipiri harina kudzidziswa zvakanaka. Iri kotoro ndoranga tichida kuti ridzidziswe chaizvo maiso kwazvo nyembakuswa dzarongwa, nokuti vana havana kudzidza kotoro rakapera zvakanaka. Patichakadaro zvekuti sinabhasi dzacho dzakanonokawo kuuya, mamwe macombination anga achitiwa navana for 1.5 years akatozouya second term achiratidza kuti macombination acho haiite kuzimuseke. Saka zvinhu zvinotonesawo kuti silabhasi dzacho dzichabuda here zimuseke zvakanonoka kupa masilabhasi atinoti mastatement papers kuzvikoro nekuvarayiridzi. Tichakadaro zvekare, vana tinoziva kuti vabereki havana mari dzokuti vana vaende kuzvikoro, vari ngonungawo svose nomuromo. Saka nyika haina mari, vabereki havana mari, maticha anoda kuti awedzerewo mari yavo kuti vahwe manyukunyuku okudzidzisa. Zvino hazvina kumira zvakanaka. Ikotoro ranga richida kuti varayiridzi vatusirwewo, vapihwe mari dzavo kuti vanzwe manyukunyuku ekuti vadzidzise, nokuti kune zvinhu zvakawanda zvisati zvakaziwa, asi vana vachifanira kuti vanyore in 2 months time vachinyora bvunzo dzavo dzemuna November.
Muri kumboedza here kutaurirana nehurumende sevamiriri vevashandi?
Hongu, ndokunga munotozviziva kuti kunyange umwe musangano watatina kukokwa zvakanaka watakangosvikawo, sekutarizinaa wedu vamajongwe vakaenda vakanohenda in petition yakabva kuvarayiridzi kuna purezidendi wenyika vanova vamunangagwa. Vahenda in masvondo akatevera iyawo, vanhu vese vana minista nemaeducation officials vakazoda kuti tipeiwo tsamba iya yamakapuwa kuna purezidendi. Takaita zvese izvozvo tikavapawo tsamba dzinoratidza kuti varayiridzi ava. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika kana varayiridzi vasingapihwi mari, asi hapana chouviri chati chabuda.
Mati mapindurwa here tsamba yamakaendesa mutungamiri wenyika?
Hapana kumhinduro yakauya. Takangouya vanhu vakawanda vaida kuti tipeiwo kopi yamakaendesa kumutungamiri wenyika, kubva kuna napemusveki, vana minista, madirectors vese vakauya, tikavapa makopis etsamba yatakaendesa kuna minista tichinyuta tichigunun'una kuti zvinhu hazvaumira zvakanaka muchikoro.
Zvii zvamaida kuti vagadzirise?
Chekutanga ndiyeyo aspect yekuti mari dzinotambirwa navarayiridzi ishoma zvikuru kwazvo, tichitarisa maringe basa ravanoita nemaqualifications avo, nokuti mari yacho haibatsiri kuti murayiridzi atambire $269 imari ishoma zvikuru kwazvo. Patisakada taiva nezvimwe zvekare zvokuti kunyange mari dzichishayikwa dai mapawo varayiridzi kana lendi yekuti vazivakire, kwete yekuti muvavakire, vapei lendi muvaradze kuti iyi ndiyo lendi yenyu, vazivakirewo dzimba dzokugara, nokuti dzimwe mari dzakawanda dzinoenda kumarendi ende marendi achona hatimakwanisi vose varayiridzi. Zvimwe zvakawandawo zvanga zviri zvenyukarikulamu kuti haina kubikwa zvakanaka. Hapana mari yakabudisa kubva kuhurumende kuti irane nyukarikulamu. Saka nyukarikulamu inoda kuimplementewa gradually uyeze ichifandiwa nehurumende, pane kuti zvikoro ndo zvakufanda nyukarikulamu. Ime yanga iri security yematicha muzvikoro, kuti maticha vada vatasva dhongera pachigayo vanongorohwa nemunhu wadawo. Taida kuti zvikoro zvive political free zones, matichawo ave nesecurity muzvikoro, agodzidzisa zvakanaka, zvikoro zvive nzvimbo yokudzidza uye yokudzidzisira, kwete nzvimbo yokuti varayiridzi vanongouya vachirohwa nevanhu vanenge vachibva kumapolitical parties. Ende zvimwe taitaurawo kuti nyika inoda kuti ive nechiremera. Zvakanakawo kuti kana vachida kuita zvinhu patikava kueducation nekuma kwese vinhu kuindastry, vabvunze vanhu vari ikoko. New curriculum inoda kuti vabvunze varayiridzi. Even kaona zveekonomi zvinodawo kuti vaende kumaeconomist. The tragedy nenyika ndeyokuti if unotumira munhu ari bricklayer kuti anogadzira magetsi, so ndozvataivaudza kuti Zimbabwe is haina shortage yavanhu in terms of personnel, even kueducation inokwanisa kuti inake ikabatsirawo kuti nyika ibudirire, asi dambudziko ndorokuti kunoitwa mapolitical decision over professional issues.